manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 26 2022 makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats yoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census.
Mvura nyaya kutakura marara nyaya yeku yevanhu bekushandira vanhu bekugara nepanhu kupitira
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta
Kuziko rinongovako kukanzuru ndekuti inotungamirwa nemasoti inotungamirwa nevanhu vanobva kumapato anoraramiswa nekutambura kwevanhu
Asi vezano PF vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Indwe mimwe emisoro yenhauzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Muongoro yaburitsa zvakabuda muongorore huwandu hwevanhu vari munyika inoitwa kwapera makore 10 kana kuti census. Zvabuda zvinoratidza kuti huwandu hwevanhu munyika wakawedzera nezvikamu zvinodarika 10 nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 16.2%. Huwandu hwevanhu wakawedzerwa kubva pamamiriyoni 10 nematatu nezviuru makumi matanhatu nechimwe zvine mazana mana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 13,061,421 muna 2012 kusvika pamamiriyoni 10 nemashanu ane zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 15,178,979 muna 2022 Madzimai ndo akawandisa ari mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana manomwe kana kuti 6,780,700 vanhurume vachisvika pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri zvine makumi masere nemazana mashanu nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6,280,539 Guta reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa munyika yose vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.2 million. Bulawayo ndiro guta rine vanhu vashoma vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kana kuti 665,000. Mutauriri weZimStats amai Messi Chidemo vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti urongwa hwawo hwekuyeramwa mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana vave pachinhano chepamusorosoro ukuwo mamwe masangano anomirira vashandi vakaita sevadzidzisi nevemuzvipatara achiti achatsigirawo urongwa hwekuramwa mabasa uhu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Murongi wemisangano msangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira zvakakwana kuti varamwe mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana.
Musi wechitatu mangwana nemusi wechina havasi kuzoenda kumabasa nyika yese. Vashandi vari muEducation sector, vari muHealth sector and the rest of civil servants vachiratidzira kutsutsumwa nemaerano nemabatirwo avari kuitwa nehurumende iyo iri kuvapa mari isina zvainotenga.
Vachinosengwa vatiwo hutano hwevashandi huri panjodzi sezvo hurumende isiri kubhadhara mari dzavo dzekuti varapwe.
Uyezve vashandi vari kunyunya nenyaya yehealth care yavo kuti hutano hwavo huri panjodzi nenyaya yehurumende yavari kuti yaisoda kukwidza mari dzemedical aid kana kuvapa medical allowance. Katarisa mari dzemavana vemaraidi dzakanzi vachabhadharwa maschool fees masector specific akawirirana zvikapari zvino asati abhadharwa.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende akaita sei vadzidzisi pamwe nevashandi vemuzvipatara anotiwo achabatana nesangano reZip Cost mangwana apo vashandi vehurumende vachange vari kudzimba dzavo vasiri kuenda kubasa. Mutevedzeri wemunyori musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiwa vati yasvika zvino nguva yekuti masangano anomirira vashandi vehurumende aite chirwirangwe kuitira kuti vashandi vawane mari dzemihoro dzinokwana zvavanenge vachida mukurarama.
Saka vadzidzisi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vane chivimbo mukuti vashandi vese kana vakabatana muZimbabwe zvechokwadi matambudziko atinawo mune zvedzidzo tinokwanisa kumagadzirisa. Zvechokwadi matambudziko atinawo senyika tinokwanisa kumagadzirisa. Saka iyi inzira ine runyararo mukati. Tiunze hurumende patebho tikwanise kutaurirana murunyararo, tikwanise kutaurirana pasina kurwisana, kwanza kutaurirana chigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Vachinosengwa vati nhaurirano nehurumende pasi penational joint negotiating council hadzina chadziri kuburitsa sezvo vachiti vashandi vari kutariserwa pasi.
Hurumende painouya kuNGNC inouya nemasimba akawandisa. Section 65 yeZimbabwe Constitution inotipa simba rekuti tikwanise kuenda kuita collective bargaining. Hurumende iri kutora nguva refu isingadi kuita kuti boka iri recollective bargaining council ringe ravapo. Saka sevashandi tiri kufila kuti aiwa tiri kushandiswa, tiri kungoenda kunoita rubber stamp zvavanenge vagara varonga zvinenge zvisisina anokwanisa kuchinja.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vanoti vashandi vanofanira kuita nhaurirano pasi pegungano reNJNC kuti nhuna dzavo dzigadziriswe. Mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achange achichengetedza runyararo mangwana nemusi wechina vachiti vanhu vose vanoita zvekuratidzira vanofanira kuita izvi vachitevedzera mitemo yenyika. Zip Cost inoti kuratidzira kwakasimba kuchaitwa muna gunyana kana hurumende ikaenderera mberi yakaisa zvitanda munzeve isingagadzirise nhuna dzavo. Asi pachikumbiro chevashandi chekuti vapiwe muhoro nemari yekunze, gurukota rezveupfumi nemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoudza dare reparamende kuti hurumende haina mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chirongwa chekuongorora kuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll inspection chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichiti vanhu vashoma ndo vakaongorora mazita avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko pada nemutande reTwitter, Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi eZEC kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera, vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti hatina kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona voters roll.
Vanhu vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti masta avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande reWhatsApp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatarisa namba iyoyo inamba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuti yakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichida kudzira zvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyoresa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo neZeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti veZeki vapedza 10 days akunopera zevoter inspection. Chokwadi vanhu vakawanda havana kuenda kunotarisa, vamwe vangashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo arikufamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota, nekuti ZANU yanga ichishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yeZeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzira kubana kuti Zeki iite independent, nekuti totarisira kuti igadzise nyaya iyo. Ndosaka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusadi kuti gadzise issue yecredibility and independence.
Mutauri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota, uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo nevakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandura munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vari kukurudzira mapurisa kuti asunge nhengo yeZANU PF vaabutoni mashayanyika avari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri veZANU PF paRampopo Hills kumberengwa, uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vatumira tsamba iyi kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC, mapurisa neNPRC, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mivunzo yatavatumira. Kanzuri yeHarare inoti yakazvipira kuita mabasa ainotarisirwa kuita kusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe nebudiriro, zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuru iyi, uyewo zvisinei nekushoropodzwa kwayakaitwa nemutungamiri wenyika nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvagari vemuHarare avatura nhasi kana kuti State of the City Address, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati chinangwa chavo ndechekuti mari inowanikwa nekanzuru yeHarare ichandiswe nemazvo kusimudzira mabasa ekanzuru.
Nyaya dzoda kugadziriswa muguta reHarare inyaya yemvura, nyaya yekutakura marara, nyaya yevanhu pekushandira, vanhu pekugara nevanhu pekuitira zvavanoita nemaoko neatinotiwo mabhizinisi, nekutiwo pakurapirwa vanorapwa papi. Saka toda kutarisa kuti yatinoti iyo muchidimbu service delivery tichange tichiimprova service delivery through nzira dzekuti mari yatinowana tinofanirwa kuiwana toishandisa nemazvo.
VaMafume vati dambudziko guru ravari kusangana naro sekanzuru kuwana mari yekushandisa kuzadzikisa zvinotarisirwa neveruzhinji.
Revenue
tati chifani kwa kuwa na mari sekanzuru tinei wana kwa gari, tinei wana kwa urumende, tinei wana kwa shikwereti. Mari ino vaku urumende kwa uya shipuru uruse mari, shitoko toko shichoti, zoguti unoshe ya kutuoita sei nayo.
Vamoyo, nemute wezeri wawa maimari enchombavas kudavira narembo shazavo kutitinzgue divire urumende. Vaimbo vamea wegutale Harare, va Bernard Manyenyeni, vatu wawa garivese omu Harare vanofaru wakubata pamwe chete kusimudzira guta.
Mugari wese omu Zimbabwe, omu Harare ngao nekuti pake pano kwana ndepapi. Bata wanyaya magariro, nyaya zemarara, nyaya zembura, wata wanyaya zemiri ipo yonupina mkanzu.
Varubi na Kili, manoshano onerimwe sangano runomiri la wagarve mwa Harare, Recombined Harare Residents Association kana utikra, vatu wafara kutikanzuri ya rati za kutiri kutere la wagari.
Mwanele hilo ndi kutipande mamu wanafono nguwa jibada rafakare mitero, inuita kutikanzuri, iwe inuwa na mari, ndigape menza niso, zupko pachezo ayo, zupko uizu ni makombi aya, mkabatea tapa waka uya, makombi aya mbo badara mitero. Kushandisa tingati marenki ikanzuri mkanzuri kuzubu kwa chayako na hizo zubane nunguwa alasuku badara kana masisende zaru kugudare Harare.
Umwe mkuru mba ndikorewe chidiki mbatoreza NPF vata urai kandishaya vati jatauru wanikanzuru nasi ndizo jawanotari siru wakutiva gare wa chita asiva katine kusafambisa marisha kanaka hapana chinobuda
mbira kwe kanzuru ipasa raura kwa chita ende tunuzisa kuti kanzuru ino kandura mwishite ito ya sosovana isu zita nekuti iriku nwa titu kundu zikuru nungu haku kukanzuru nekuti ino tungamirwa ne masoti ino tungamirwa ne wanu wanuba kumapato anura ramisko nekutambura kwe wanu norewa batore triple C, norewa batore MGC. Kaya zingawe shungu ze kanzu, kurewa shandile kukanzu, kurewa ite wa rusha kanaka. Asimu wene shungu ze makante na ate wa rusha kanzu, ze kanzu, ze kuti wanu watambure watuke uumene.
Kanzu riatu weno da kudereza uori, uyeri mshishie kukazirisa kutimitero ye mvura, marara nejimeo, ibadarwe pa madante mdante, kana kuti digitalization. Ndaka mirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa mangwana kuita misangano nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica kuedza kusimbaradza ukama. Valavrov vakatoshanyira Egypt, DRC, uye nasi vari kuUganda vasati vaenda kuEthiopia kune muzinda weAfrican Union kuchaitwa musangano wevamiriri venyika dzemuAfrica. Mushure mekutemerwa zvirango nenyika dzakabudirira ichipomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine, Russia iri kutsvaga nyika dzekudyidzana nadzo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana mutevedzeri wavo vaDavid Musabayana kuti tinzwe divi rehurumende. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Kurgidzana kweZimbabwe neRussia kunofana kuunza budiriro kunyika yeZimbabwe pane zveufumi hwenyika nokugara kwavanhu kuti tiwane upenyu hwakanaka. Asi ndichitarisa inini Zimbabwe neRussia kurgidzana kwadzaita kubva 1980 kusvikira nhasi handina chinhu chikuru chandingati. Ufumi hweZimbabwe nerudzi hweZimbabwe hwakabetserekana nekurgidzana nenyika yeRussia.
Ko sei zvichidaro? Nekuti katakambonzwa hurumende ichiti yaita chibvumirano nemakambani ekuRussia kuGreat Dyke uko kuti kutange kucherwa zviwanikwa, tozonzwa zvekuti hazvina kuzonyatsofamba zvakanaka. Munoona sei kudyidzana panyaya dzakadai?
Mashonda aperawo ndakaverenga nyaya yokuti Great Dyke Investment iyo yaifanirwa kuti ichere migodhi yakatopozomoka ikapfugama. Asi iko zvino zvatiri kukurukura kudai, hapana chati chavapo.
Nyaya yeZimbabwe yekutsigira Russia pahondo yekuUkraine,
muono wangu ndokuti kutsigira ikoko handi kwako. Nekuti hatisati tanyatsa kunzwa iko zvino kuti Zimbabwe yakatsiudza here Russia pakupwanya kuwirirana kwapasi rino kunoitwa nemudariro redzinyika rinonzi United Nations, bazi reSecurity Council. kuti iyo Russia iri mbiri Security Council yakaenda ikanopfamvanyura nyaya yokuti kana paita bope pakati penyika mbiri hapafani kuitwa hondo yezvombo zvokurwisana zvinoparadza vanhu upenyu nefuma nemhuka. Panofanira kuti bope rikaitika rigadziriswe nehurukuro.
Mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vanonzi vave kunzwa zviri nani. VaBiden vanoti vari kuvhenekwa navana chiremba zuva roga roga uye vari kuti vachine kachikosoro nekurwadziwa zvishoma pahuro. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti dzatambira chibvumirano chekuti dzidzikise uwandu hwegasi radziri kushandisa nezvikamu gumi kubva muzana kuti dzisarambe dzichivimba negasi rinobva kuRussia. Izvi zviri kuuya apo Russia iri kuti ichadzikisa uwandu hwegasi riri kutengesa kunyika idzi zvichitevera zvirango zvayakatemerwa nekuda kwekupomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine. Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zvirongwa zvizhinji zvekuvandudza upfumi zvinoparurwa nehurumende hazvina zvikuru zvazvinobatsira mukuvandudza upenyu hwevashandi sezvo zvirongwa izvi zvichinyanyotarisa vari kumusoro. Izvi zvinotevera kutanga kutengeswa kwemari yemasendi ane goridhe kana kuti gold coins senzira yekutsigira nayo dhora remunyika kwakaitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mari itsva iyi yakatanga kutengeswa mumabhanga nemutengo wemadhora ekuAmerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nematatu ane masendi makumi masere kana kuti US$1823.80 kana kuti kumaRTGS zviuru mazana masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi mana nemashanu nemasendi makumi matatu nemashanu kana kuti $805,745.35 pakoini rimwe chete. Asi hurongwa uhu hunonzi nemunyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo haunei nevashandi vakawanda sezvo vasingafi vakakwanisa kutenga mari iyi nekuda kwemihoro yavo yavanotambira iri pasi.
Hurumende iri kuti inoda kubatsira kuti kuve nemari inosekuleta mumaketi kana kumusika. Vanhu vasachengete mari, vachengete makoinzi aya. Asi isusu sevashandi hatizokwanisi kuatenga makoinzi aya nenyaya yekuti tiri kuona mutengo wacho uri pamusorosoro. Vashoma iyo zvino vashandi vanokwanisa kuva nemari yakadai. Kana ibhini iri RTGS chaiyo, vashoma vashandi vanotambira mari inosvika pachinano ichocho.
Mashoko avaMoyo anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Avanotiwo havaoni vanhuwo zvavo vachikwanisa kutenga mari negoridhe iyi nekuda kwemutengo wayo.
Mukatarisa makoinzi aya handifungi kuti akagadzirirwa vanhuwo zvavo nekuti mari yakafanana ne$806,000 kana kuti $1823 haisi mari inowanikwa nechero munhu panguva imwe chete yekuti angangoda kungochengetedza. Saka tinoona kuti chiratidzo chekuti vari kuzwisisa kuri kubva dambudziko rekukwira kweinflation. Asi ndisingazive kuti nzira iyi ichakonzera here kuti inflation iderere nekuti mapenzi aya anotengeseka zvakare. Saka zvichaitika pamwe ndezvekuti vanhu vachitanga kuatenga zvikuru sei nemari yemuno muZimbabwe vachizoatengesa nemari dzekunze kwenyika atikwiririrei pamutengo nekuti vanowana mari yakati wandei kana vakadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaKipson Gundani vanoti fungidziro yebhanga guru renyika yekuti vanhu vachatanga kuchengetedza mari dzavo dzekunze kuburikidza nekutenga mari itsva iyi inogona kunge isiri kuzobuda saizvozvo sezvo vachiona vanhu vakawanda vachitenga mari idzi vachishandisa mari yemunyika.
Tinoona sekuti pane njodzi dzinogona kuitika kuburikidza negold coin iri. Njodzi yekutanga iri clear ndeyekuti panogona kucreatwa aya atingati maarbitrage opportunities kana kuti chitsotsi kuburikidza nekuti vanhu vari connected vanogona kutenga gold coin iyi vachishandisa mari yemuno muZimbabwe vachishandisa exchange rate yatinoti official inova exchange rate isiri kureflecta zviri kuitika mukati meno nyika wozotengesa gold coin riya pamusika nerate yeUS dollar zvokonzeresa izvo kuti vanhu vagadzire upfumi but pasina chavanyanya kuproducer.
Studio 7 yakundikana kubata gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mari iyi iri kutambirwa sei neveruzhinji kubva zvayaparurwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Munhau dzemitambo, munyori wesangano reZimbabwe Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau varumbidza danho reSouth African Football Association rekuwedzera mari dzinopiwa madzimai mushure mekunge chikwata cheBanyana Banyana chasimudza mukombe weWomen's Africa Cup of Nations. South Africa yakakunda nyika yaiitirwa makundano aya yeMorocco 2-1. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMutau.
Ndirikunzwa kufara zvikurusa zvichitanga nekuti makorokoto kune Banyana Banyana nekusimudza mukombe weAfcon wemadzimai. Ndichida kutendawo zvakaitwawo neSafa zvakare zvekupawo mari yakati wandei haisati yasvika zvaene pane inopiwa vakomana vekusouth Africa, but tinoona kuti mari yavo akapawo vasikana veko aiwa ishoreke mari yakanaka zvikuru. Saka isu semasapota ebhora remuZimbabwe tingatingokurudzirawo ZIFA kuti ikwanisewo kudzidza mune zvakaitwa neSafa vange vachikwanisawo kupawo vatambi vedu vechisikana venhabvu muno mari inoenderana nevakomana nokuti bhora ndo rimwe chete haritinje nokuti razotambwa nevakadzi mitemo yebhora yarangofanana. Saka tinei tida kungoti wose wefuti yevasikana nevakomana ienzaniswe zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinoona zvikadaro bhora redu rechidzimai muno richaenda pane chimwe chidanho chepamusoro nekuti vanhu vachifara. Tinosiririsa kazhinji kunzwa kuti vasikana vazonotamba bhora kunze kwenyika vadzoka ZIFA yavanyima mari havatorina kana nemari yekombe yekuti vadzokere kudzimba dzavo. Zvinhu zvinosiririsa izvizvi. Saka dai ZIFAwo yakwanisawo kuteedzerawo zvaitwa neSafa zvinofadza zvikuru.
Pane zvamuri kuita here seboka rinomirira vatsigiri kuti muwanikwe muchitaurawo neZIFA kuti igadzirise matambudziko amuri kutaurayo?
Eya, tinombovanyorera, tinovanyorera, tinovafonera kuti vange vachitarisawo wese madzimai kunyanya, because mukatarisa bhora redu remuZimbabwe panonyanya kuita nyaya ndeipapa pabhora remadzimai apa munoona kuti ZIFA yedu inotsigira vakomana zvakanyanya kudarika vasikana, but tiri kutaura kuti let's empower the girl child. Saanotambawo bhora rakaenzana nerevakomana iroro ngatimupewo mariwo yakati wandeiwo kuti zvifambowo zvakanaka. Asi munongoziva kwedu kungotaura, hatinawo mameetings atinozoti tigarewo tichitaura neZIFA kuti dai maongorora apo pakadai swa.
Chirongwa cheLive Talk cheThe Connection chatinotaura nevechidiki na8pm nhasi tiri kutarisa danho rehurumende rekudzosa chirongwa cheNational Youth Service. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoburitsa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vovimbisa kuita mabasa anosimudzira guta. Asi vezano PF vanoti vanotenda maruwa vadya chakata. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kumele ipopulation ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngoba siyakwazi ukuthi amazwe arikaya kakhulu kupopulation.
Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,979 lonyaka ngomnyaka ka-2022. Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolesibili mhla ka-26 Ntulikazi 2022 ngu-Praxidis Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Ikansili yeHarare ithi izaqhubeka isala ukulaywa okokuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephomona lokunye. Izikolo zelupane esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi endaweni zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye zilezo zizwa kulomsakazo. Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu 13,061,239 ngomnyaka ka-2012 laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu 15,178,900,979 lonyaka ngomnyaka 2022. Lokhu kwaziswe luhlangothi oleZimbabwe National Statistics Agency namhla ngesikhathi lusethula impumela yokubalwa kwabantu okwenziwe kunyanga esanda kwedlula iNational Population Census. IZimstats ithi lokhu kutsho ukubana inani labantu elizweni likhuphuke ngesilinganiso sokulishumi lasithupha ekhulwini 16.2% phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Leli nani liveza ubana abesifazana yibo abalokhe bebaningi ukwedlula abesilisa ngoba sebeyizigidi phose ezisitshiya galombili 7.8 million. Kuthi abesilisa bona bayizigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Limpumela iveza njalo ukubana idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abangaba yizigidi eziphezu kwezimbili 2.4 million. Lilandelwa yiManicaland yona elabantu abayizigidi ezimbili 2 million. Emhlobulweni weMathebeleland ubulawayo ulabantu abalutshwana elizweni lonke abangaphansi kwesigidi 665,940. Elandelwa iMathebeleland South elabantu labo abaphansi kwesigidi 760,344. IMathebeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukisela emsileni ngabantu abangaba yizigidi ezi Toba amine ngabantu abayizi nkulungwane eziphezu kwezi toba mine mbili 827,626. Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube yenake othi ukungakhuli kuhle kwenani labantu eZimbabwe kungaba lomthelela omubi kwezenotho ngokuya kwezikhathi.
Amanani remangane kakhulu nawuqathanisa lokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho-ke kuyingozi, kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arelya kakhulu ku-population, i-consumption iqakathekile le-production kuyi-economy.
Inkinga kahle kahle ingapi ncwe?
Inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu. I-life expectancy eZimbabwe kuwukuthi impilo abantu abayiphilayo kumbe abakhangalele ukuthi bayiphile iphansi, ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside. Kubasi behlangana nalaba abazalwayo babe baningi kulalokho akade beyikhokhona izolo, kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona, kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efaneleyo. Ubuyanga yibo kubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni, ezempilakahle kazisekho. Ngakho-ke abantu sebesifa masinyane kulalokho kade besifa beyikho khona izolo, bekubona into bekubo-100, abaningi sebesifa bekubo-30-something, 40-something. Ngakho-ke i-population ayikhuli ngakunjalo.
Isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokule minyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility. Kungaba lencazelo lakho lokho, kungaba kubangelwa yini?
Kulencazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula lapha lalaphana esingeke sikhulume ngakho, okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizweni isanda ngokuyanga, ubuyanga bukhula besiya phezulu, abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho kade beyikho khona izolo. Uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumbe abathathu besithi bayisibenelisayo elizweni lobuyanga okungaka. Ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhu besehla besiya phansi. Okuningi kwakhona yi-decision, isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukuzala. I-fertility rate iyathinteka, i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzona lezo zinto.
Ingamanye amazwi Ncube, nxa sesikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesiNgisi, uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho?
Yebo, ngokuya kwesikhathi kuza kulomthelela, ungangabi khona okwamanje, kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sokuthinta ezomnotho kakhulu, sekuswelakala izisebenzi, sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle, kumbe izisebenzi zizilutshwane kakhulu, sesisondla abantu abadala abaningi, sisondla labantwana abaningi, singakhohlwa ukuthi ukondliwa kwabantu elizweni kudinga i-tax. Ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane, lalaba esethi ba-economically active sebebalutshwane, kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla, enze kube nzima ukuthi baphoqe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efanele, kwakho imigwaqo, izibhedlela lapho konke lokhuya.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezimstats unkosikazi Mercy Chidembo uthe ubengenelisi ukuchasisa unenge ngamanani lawa ngoba ubebambekile. Ikansili yedolobho leHarare ithi izaqhubeka isala ulayo okuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephumona lokunye. Ithi njalo ifuna ukuzibuthanisela imithelo ebhadalwa ngabashayeli hatshi luhlangothi olwezinara. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbiko wakhe wesimo seHarare, umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthe ikansili yakhe kayisoze igoqe izandla izakhamizi zibhadalela indleko ezingancedi muntu. Ukunje uMafume uthi idolobho leli libhekane lodubo lokusela imali, kodwa uhulumende wenza okokuthabisa abangane bakhe ngokubabhadalela indleko ezingancedi intuthuko yalo.
A piece. We were not consulted as councils or the political leaders of council when the process was being done. We believe that there are cheaper tenders out there, and that all the tenders are one size fits all issue. And we thought there needed to be a variable in terms of the tenders.
Imali le yabasibhadalisa yona iningi kakhulu, kabazange basibuze besenza lokho. Sikholwa ukuba ikhona impahla yentengo yaphansi okulendawo eziningi esifuna ukuba zibe phansi kwedolobho leHarare. Kubeke sithi indawo ezethu zedolobho leli ziqhubeka zicela ukuphiwa imvumo yokuba yingxenye yedolobho leli. Umholi wenhlanganiso yezakamizi e-Combined Harare Residence, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi idolobho leli kumele uhulumende ashiyane lomkhuba ukufuna ukungenela embusweni wezabelo.
Kunengi okungayenza ukuthi isithi yeHarare, idolobha leHarare, lizidingele lodwa imali zayo. Into yokuqala ikuthi amathenda afuze ayenzwe ngendlela enza ukuthi kubenefite isithi of Harare.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uyawusekela lokhu.
Isithi of Harare kumele ivunyelwe ukuthi ithole ingxenye yenye imali yamalayisensi emota ezihambela iHarare esibona ukuthi ziningi kakhulu. Yikho kuzayenza ukuthi ithole imali yokulungisa imigwaqo leyo esifile esigcwele ama-potholes. Njalo kumele ikwanise ukuthi yona ithathe amathenda ahambelana le mali eyitholayo ukwenzela ukuthi ingabi ibhadala imali eziningi njengesikubona kuphomona deal lelo eselimile, ngoba i-central government yafaka ithenda yephomona ingaphanga isikhathi sokuthi i-council yeHarare ibikhangela ukuthi iyakwanisa yini ukuthi ibhadala imali yona leyo. So sokuyi
imizamo yokuthola umbono kakhulumende ngalolu daba yehlule, kodwa ikhuluma endaweni ebekwa amaqhawe izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchothoze kakhulu amanye amakhansila esithi umsebenzi wawo uphazanyiswa ngamakhansila ebandla le-MDC le-CCC agcwele inkohlakalo. UMafume uthe idolobho leli lifuna ukwengezela indawo zokungcwatshwa kwabantu esithi indawo lezi seziphelile. Uqhubeke esithi idolobho leHarare selihlanyele izihlahla ezifika inkulungwane ezintathu 3000 njengendlela yokugcina amaxhaphozi. Uthe uzahlangana labantu abathengisayo emgwaqweni esithi idolobho selithethe isakhiwo se-Charter House ukuze abalimi bethole indawo yokugeza lapho bezothengisa ukudla kwabo erenkini yembare. UMafume uthi idolobho selibeke ama-tower light afika ikhulu 102 emalokishini ehlukeneyo eHarare. Kwezempilakahle uthe idolobho leli lizimisele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 esithi izibhedlela zedolobho leli zisebenza lomphathi ntambo wezempila kahle. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izikolo zemangweni welupane esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuselakala kwababalisi, indawo zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Abazali bathi lokhu yikho okwenza abantwana abaningi bengaphumeleli ezifundweni zabo lasemihlolisweni. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Israel Chisasibanda.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kukela ababalisi ezikolweni. UNkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yesekamizi seluphanda.
Thina ngapha esigabeni selupanda eseandalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagreda angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuwa luba kuthiwa abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo lama classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Ilihlo Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono lanxa lazo sisilela ababalisi.
Isikolo it's a small school esilaba abalisi abangawomama kuphela, si-6. Baye belokhu bethontela kancane kancane, but kwesami isikolo so far kushote 1.
One.
Yes, we are supposed to be 7. Ah, ukubhadala ifizi kunzima, kunzima, kula mali abadala bayakhala kunzima. Ababhadali kahle. Hayi, ababuyele ekhaya, baye belokhu sincengisa. Bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbijana mbijana. Nakhonokho ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-BIM. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda labo bakhala izimathonsi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesi sikolo umnumzana K. Nkiwane ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilaba balisi, ngathi nxa ngikhangele ngilaba balisi abayi-5 mina kumele ngibe le-7, kusho ukuthi ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathisikolo at the same time. Ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angilazi akhiwo eziku-up to date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza, right, in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla le-ZANU-PF, ngumeli weLupane East edalela ephalamende, ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube lokuqhatshwa kwababalisi. NjengeLupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Sithole ababalisi abangu-80, okutsho ukuthi bayafithelwa ezikolo zonke eziseLupane East. Siyabonga kakhulu. Kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangikhona i-pass rate yangikhona i-low, kukhozelwa ukuthi amatitsha kawakho. Uyathola isikolo silamatitsha angu-2 kumbe amatitsha angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi siphiwe abanye ababalisi, inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye. Singabona abantu abethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala seselababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20 25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela, 5,000 lonyaka, abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezijiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela Studio 7 ngiseluphanda eLupane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabasakhulayo olwe-National Service olusolwa ngabanye kodwa abanye njalo belusekela. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Winston Chitando usechaze ukubana umthetho omusha wezokwemba osudlule edalela ephalamende ulakho ukulungisisa ingxaki ephakathi kwabembi labalimi ezweni efanala leyo esihlangane labomuli yako-Oppenheimer abakubhizimusi lokufuya inkomo epulazini leShangani elenkomo ezizinkulungwane ezisificaminwembili lezisebenzi ezingama-200. Ebese lifuna ukuthathwa ngumnumzana Ian Sanders efuna ukugebha lokuba ukwemba igolide kodwa wamiswa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare. Wanastasia Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kwethulwe ngumphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando emine entra kobulawayo ethi ngemva kokubumba umthetho lo abalimi labembi bazasebenza kuhle kungela ukuxabana njengamanje.
I think the two comments I will make. The first comment is we respect the court system. So we respect the decisions of the court. Secondly, such conflicts are provided for in the amendments to the Mines and Minerals Act, which is now going through the Parliamentary Legal Committee and is actually being, is now close to being finalized. So we recognize that there are deficiencies in the current act, which are being strengthened in the new act. But with respect to the court's decisions, government expects courts and we respect the decisions of the court.
Umongameli weZimbabwe Miners Federation, unkosikazi Henrietta Rushwaya, uthi ingxabano okuphakathi kwabalimi labembi kubangelwa ngumthetho omdala owalotshwa ngabamhlophe kungakabi labembi abamnyama abazimeleyo.
The Mines and Minerals Act came into being around the 1940s. Small-scale farmers or small-scale miners were non-existent. And as such, the existence of small-scale miners and small plot holders has now come up with challenges where we now have small-scale miners having their mining rights over farming land. The reason being that the Zimbabwean law up until today recognizes mining as number one priority to any other right on the land in the country. So when it comes to such issues, it has always been difficult for the miner and the farmer to coexist, and the coming on board of the bill will now take care of such issues which have always been a challenge.
Umembi eGwanda umnumzana Darlington Dlovu uthi njengabalimi bakhathazekile ngengxabano ephakathi kwabalimi labembi.
Inkinga kathi khona kakhulu abalimi bebecabanga ukuthi maybe thina we are overriding them, asibaconcede njengabanikazi bendawo, ngoba most of the time bebesithi khona who gave us right ukuthi sihambe siye mayina endaweni zawo singazange sabaconsult. Then okunye bathi kungona i-grazing land siyabe sidiliza amadlelo abo, even danxa kuyukuthi siyabe sikepha amapholisini amalutshwana, kodwa kuyatholakala ukuthi abantu baba baningi egangeni ikolapho esiba khona kakhulu.
Umlimi ePlumtree umnumzana Matthew Sibanda uthi bakhathazekile njengabalimi ukubona abamhlophe bebanga umhlabathi ezweni.
Loko bekufuna ukuyenzakala emiglensi kuyinto elobuchapa obukhulu njengefarmer, ngoba ma kuzathi ufarmer kuzobuya futhi obunye umuntu athi uzogebha igolide kufarming ephinde bulale ifarming. Ifarming yona ivele ilutshwana kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu okusimangalisayo okwenza ukuthi akula kuvikela ama-farmers emapulazini. Into engibezuke imangalise kakhulu ukuthi kubuya omunye umkhiwa ezothathela omunye umkhiwa eplaza ezefuna ukugebha igolide ebulala ifarming, inkomo zakhe ziwele emgodini zife. Kuyinto elusizi kakhulu engalunganga. Okufanele uhulumende engavumeli into yokudiliza ifarming ngento efana laleyo.
Ilunga ledale lePhalamende uSenator Khalipani Pugen uthi kuhle okwenziwa lidale ukumisa umnumzana Ian Saunders ukuqala ukwemba kubhizimusi yenkomo yako-Oppenheimer.
Ye, kubonisa indlela igovernment engaqoqekanga ngakhona, bayizinto engathi ba into zefetsha-fetsha. Ungarani ilizwe ukuthi umuntu ule ndawo yakhe ayenze i-economical activity, ngabe usunikeza omunye ilayisensi akangene emzini omunye umuntu ayenze okunye okungahlangene lalokho okwenzakala khonapho, vela kumele ngabantu abayi-2 basebenze endaweni eyi-1. So lo ma esezogebha igolide lapho kule nkomo khona uthini ngelokhu zeni ngama-rights elezi zifuyo lezi ezilana? Angithi noma zizodliwa kodwa kumele ziwe le-human way ezibulawa ngayo ukuze abantu bahambe bayozidla. Mama ususiyagebha wena kusenza imining ne-dust nako konke lokhu ufaka lama-chemicals la ezizogcina zibulala zona zena lezi nkobo into zefetsha-fetsha ikhothi yenze kahle kumele kustophe into yokuthi mina ngile plazi lami ngapha sokunikeza omnye umuntu ongayiso mina kuthiwa kahambe ayodinga igolide noma gebho okunye okungahlangananga le golide lokungahlangananga lalokhu mna engikwenzayo vela kumelanga kufakwa abantu abayi-two endaweni eyi-one
unkosikazi Simiso Mlevu we-Center for Natural Resources Governance uthi ingxabano phakathi kwabalimi labembi ivamile ezweni
udaba lwe-Apron nemafemily lutshengisa sobala ukuthi kulendingeko yokuthi ukuqondisiswa kwe-Mines and Minerals Act ngaphansi kwe-Mines and Minerals Amendment Bill kufanele kuqediswe emasinya lokhu kusitshengisa ukungezwani or ukuxabana ukuba khona phakathi kwama-mining companies lama-farmers ngesilungu esikubiza ngokuthi yi-miners farmers conflict leyi yinto ehluphayo kakhulu and ngilusizi ngoba abantu abande ukuthi ba-affectwe lolu ibudlelwano lobu ngabantu abangalalutho ama-farmers esiwabiza ngokuthi ngama-peasant abangakwanisiyo ukuthi bathathe indaba zabo bazihambise emthethwandaba njenge-open nemafamily
olona amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi ilizwe kumele lime isiyaluyalu kwezokwemba
ilizwe kuqakathekile ukuthi lingabi isiyaluyalu lesi sisibonayo lapho sokuphendulwa yonke into kuthiwe isikorokoza kube yikutsheketsha kumele kuhlonitshwe umthetho abantu abalamabhizinisi abo anjengokulima anjengo-Oppenheimer bahlonitshwe bavikelwe ngumthetho hhayi lokhu esesakubonayo ukuthi ngoba abantu mhlawumbe abatsheketshayo beseke iqembu elithile basephiwa ilungelo lokutsheketsha noma kungaphi emasimini abantu ezikolo ngaphansi kwemigwaqo lakuyo yonke indawo abantu kumele bavikelwe ngumthetho ngakho-ke umthethwandaba nxa uvikela abantu uyabusenza kahle kakhulu hhayi ukuthi ngoba kugejwe igolide sokumele ligejwe noma kungaphi noma nini
imuli yako-Oppenheimer ayisiyo yakuqala ukubhekana lo dubo lokuba labantu abafuna ukwemba kumbe abaqala ukwemba okugcina kuphazamisa ibhizimusi lokulima impilo yabantu lezifuyo kuhlanganisa lokugugudeka komhlaba ngoba okwamanje ukwemba kuyaqakathekiswa ukwedlula ukulima okugcina kudala ingxabano phakathi kwabalimi labembi kuhlanganisa lobudlwangudlwangu wokuganyulwa kwabantu ngamabhemba kubangwa umhlaba wokwemba ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ibandla eliphikisayo ele-Citizens for Coalition Change CCC lazise ukubana selethule uphawu olutsha lwebandla leli oluzasetshenziswa encwadini ezibhalwayo yonke le mibhalo yebandla umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalo Siziba utshele uGayina Gumede we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe lizaqhubekela phambili lisebenzisa ubuso bomkhokheli webandla labo umnumzana Nelson Jamisa ekukhankaseni kwabo bedinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 ukwenzela ukubana uZulu angaphambaniseki engqondweni ukubana uzofotela liphi ibandla lapho esevota
asitshintshanga sisebenzisa ilogo lethu nxa sibhala izincwadi lokunye sabe sikuthumela okuthiwa yi-official correspondence ngesilungu then nxa sisiya kuma-election njengesizahamba ke kuby-election kathesi egoqwe gabuyuni sizabe sisebenzisa ke i-election symbol ngoba yiyo vele umthetho esiwusebenzisayo ukubana kufanele kube le logo lenhlanganiso kube le symbol esetshenziswayo for the purposes of the election yona le iyabile face ye-presidential candidate yethu esilayo okwamanje ngu-advocate Nelson Jamisa nguye abazambona abazali labantu bonke abazavota ukubana ke kuyabe kubhalwe triple C Citizens Coalition for Change iyelo njalo ile face ka-advocate Nelson Jamisa phakathi kodwa nxa sibhala ke izincwadi zethu zemhlangano sisebenzisa ilogo lephathi yilo elilelanga phakathi liveza ukubana ke ikusasa lethu lilungile
ukuhlola okwe voters roll ukuhlolisisa voters roll sokufika emaphethelweni ulibona ngani uhlelo lwakho naluhambe njani?
Yes, sesiqedile uhlelo lwe voters roll inspection besikhuthazela abantu kubana besebenzise *265# njalo futhi ukuthi abantu ke behambe ke kuma center kade vuliwe. Sibone kakhulu kubana abantu abanye abahambanga ukuya inspector ngenxa yokubana kulonhluphe eZimbabwe ngendaba yezeki okufanele ilungiswe ukubana izeki ithenjwe ngabantu ngenxa yokubana abantu ke balokusola ukubana izeki isebenza ke incedisa ukubana iZANU-PF ke ihlale embusweni. So yinto esiyilungisayo nxa sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.